manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chikunguru 2017 Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi Commission iri kufanofambisa mabasa mukanzira yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muofisi ya meya wechitungwiza avakambomiswa basa
kusatendwa zviri kuvasipa basa asi kana dai ndari kusimisa udopa vanogona kuita masimba ekuti vatirise kuti tiyo kwete kuti vatore zvinhu zvangu kukanda panze sameya kusadza kukoshesa meya vakasadzwa nevanhu
Mhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDoroth Moore ari pedyo necheGutu.
Mbudzi mombe huku zviri kuiswa kurodhi votomupampo kugara parodhi kwese haana kwekuzviendesa andati saka tiri kuuraya vanhu
exactly
tiri kuvaurayi
nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Masvingo Diocese
kuenzo redu kufu ndoro kuparidza vhangeri asi mukuparidza kwatinoita uku tinotarisawo magariro evanhu panenge pachida kuti vanhu vasimudzirwe upenyu hwavo
iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Commission iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza iri kutungamirwa navamadzudzo pawadyira inonzi nemusi wechina chapfuura yakaburitsa nechisimba kubva muhofisi midziyo yameya wechitungwiza vaphilipi mutoti avakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa zvakanaka vamutoti vanoti vakaudzwa nevashandi vekanzuro kuti gonhi repahofisi ravo rakapazwa zvinhu zvavo zvinosanganisira magwaro ekanzuro zvakaiswa panze Vanoti vari kushamisika nedanho rekomisheni iri sezvo vasati vadzingwa basa kana wokumiswa pamberi pematare vachipindura kunyaya dzavari kupomerwa vamutoti namamwe makanzura makumi maviri nevana vakamiswa basa mwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari dzekanzuru uye kusaita basa nemazvo Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekomisheni iyi panyaya iyi Ngatinzwei hurukuro yataita navamutoti.
Ndakafonerwa naHR achinditaurira kuti atumwa nekomishini kuti varoda kuburitsa zvinhu zvangu panze muofisi mangu kuti vashandise ofisi iyoyo. Ini zvinova zvinhu zvakandikachamadza kuti komishina inogoda kusenzesa ofisi yameya. Iwo meya vakasasendwa. Kusasendwa zviri kuti vatsungwa basa. Asi kana dai ndari dismissa ndopa vanogona kuita masimba ekuti vasenzese ofisi iyoyo kwete kuti vatore zvinhu zvangu kukanda panze sameya. Kutadza kukoshesa meya vakasadzwa nevanhu saka izvo zvaifanira kukoshesa sinsi nyaya yangu iri mumatare ende tribuna yacho iri kunonoka madhei zatakapfuura ende vasiri kufamba saka ina ndichaziva saka ndakuona vanhu vakukanda panze zvinhu kutangeza zvine chinangwa zvokuti kudzinyisa kwebasa ndinofanira kuti ndikandwe kudaro sepanze
saka vakaita sei makavapa kii here dzokuti vapinde muhofisi menyu
kwete havanatombondikumbira zvekii vakaita 3 days vakambotuma dhiraivha kuti apinde avhure Vanga vakatuma vashandi vanosvika 4 vashandi vese vakaramba vachiona kuti hazvina kodzero kuti ofisi yameya ipwanywe saka ivo vacho vekomishini hanzi ndivo vakazopwanya rega vachiti meya na simba isusu takangofanana naminista saka ndizeve kuti minista since vakandiminista inini vanogona kuti vaite izvozvo sameo wechunguza ndakati ya madonyako kweta rangu rakato wanyori na trama zichira za kwa uda uti ile kaipite zuru saka paka mweta dedara
saka zinzenyu ziripa anze ere kutawara kuno kana kuti mazhunga nza makawana pa mazhichenge tere
ilini minister wakati nita shuke ipo saka zene zirungo saka tika nenyika zakadaro kwa ilini nilikute edera mkene wakanda wakati nita shuke ipo sana nasa na ushikapo saka zinzacho wakango shikanda na lazi amelo tushiripo ilika na kushafa mbasi
kweo minister matimava ziso erene dano irori
Ndida kumbotaura nao bozi, wacho waka bura kati ye pate jake ndiye minister saka ane maru sensa masita minister saka ndoo zandaka uzwa na piara ushtungu za zinta urati noita nuratoru wane komishu
Saka mchaita se imanji
Kweta rangu la raza kupoka na nazo uratiru kutora nya cho kuhiso kumatari
Vanga vari wakambo miswa basa samea wa shitungwiza wa Philip Mutoti Vari parunare kuchitungwiza kwa Karen Studio 7 Muri dzinodarika zana nemakumashano dziri kudzingwa pamaprasi maviri anoti Stanley neDorothy Moore pedyo necheGutu. Mutoro wedu enau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vevanhu vari kudzingwa ava vakaenda pamaprasi aya mugore ra2000 apo pakatanga chirongwa chekutora minda kuvarimi vechichena. Asi vanoti zvinhu zvakatanga kushanduka gore rapera apo vakaona masamanisi vachinzi vabve pamaprazi aya zvichinzi ave ava sambeo nhakaniso avo vane magwaro anotsigira kuti maprazi ndeyavo varidzi maprazi aya vanosanganisira vaLivingstone nyamadzao vakakwidza nyaya yekudarira pamusoro vachiti vainge vaine magwaro ekuti ndivo vakapiwa nzvimbo iyi Mapepa ari maoko yeStudio 7 anoratidza kuti vanhaka iso vakapiwa mapurazi aya mugore ra2008 muna zvita asi vanyamadzao avo vaimbove muri werusununguko vane masamba anoratidza kuti vakapiwa purazi muna 2006 Vanyamadzao vaKingston Mbwititi nevamwe vanosvika zara nemakumi mashanu vane masamba akanyorwa navaDidmas Mutasa avo vaimbove gurukota rezveminda Asi vanyamadzao nevamwe vavo vanoti vanoshamisika nekubviswa paminda yavo nekuti dare repamusoro ranga risati rapa mutongo panyaya iyi. Vanyamadzao vanoti hapana tsamba yavakaona inokanzura ofaleta yavo. Vanyamadzao avo vaimboshanda muchiuto vanoti vane tsamba yekugara papurazi uye vane makore anodarika gumi vari papurazi iri.
Asi kukuti ndakatanga kuendeswa ku High Court ndapfekerwa pasi pemasquatters ari paprasa asini ndine tsamba ye ministry tsamba yangu ina kuti tuyo then ndikagara apo iko zvese ndine 10 years ndiri paprasa wakundidzinga sezvizvi
Vanyamadzao vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti chivage chavo chiri kuraswa ndechechirongwa chekomandi agriculture icho vanofanira kudzosera sezvo vakapiwa mbeu nefotireza
chimwe chiri mumunda chimwe chakazara mudara rangu ndiri kungofura hafu yacho ndine 10 hectares kutotaura kwatiri kuita charasika chakawanda nokuti ava vanhu vakachipisa festo vamuchisa mupurasi romukuru tiri matanike ndobva wazochibvisazve tichingochokonyoka zvachiri kuita chakasiya murwi
sabhuku wenzvimbo iri kubviswa vanhu amai Josini Matanike vanoti vanorwadziwa kuti vanhu vari kubviswa muminda mutungamiri wenyika varobert mugabe varipo pasina zvavari kuita
munhu wese akazvinzwa kuti purezidendi vari kudziridza komandi agriculture nhasi komandi agriculture yayo yakaraswa musango hurumende iripo purezidendi vedu varipo tiri kukumbirisa zvikuru baba vamugabe kuti ngavaongorore zvizhinji pamusoro penyaya iyi isiri masabhuku emuno munzvimbo wemuno tarwadziwa
amai matanhike vanoti vanhu vakarwira rusununguko havafanirwe kunge vachibviswa muminda nekuti ivhu ndiro ravakarwira
wavheti akarwira nyika inei akarwira ivhiri ndora vakarwira ma 10 years vari musango vachirwira ivhiri nhasi isusu tiri kukumbira purezidendi kuti vapindire pamusoro penyaya iyi
Vaimbove muri werusununguko vatichaona shangiwa vanochinorwadza ndechekuti pavakaenda kuhondo dzimba dzavo dzakasara dzichiparara asi nhasi vave kudzingwa zvakare muminda mavanga vave kuti ndiwo misha yavo
and to worsen matters vanhu vakaita semavo veterans anditi vachienda kuhondo misha yakasara ichipwanywa
exactly.
known by everyone exactly. worldwide anditika varungu vaipwanya pamusha wabviwa nemurume. Which means uyu munhu haana musha. Mbudzi, mombe, huku zvirizwa kurodhi. Votomupampo kugara parodhi. Weza haana kwekuzviendesa. Handiti. Saka tiri kuuraya vanhu.
Exactly.
Tiri kuvaurayi.
Mumwe ari kudzingwawo vatawanda mberipiri vanoti havana pekutangira vave kutomirira hurumende kuti varatidze kwekuenda sezvo vasina mumwe musha.
Vane chenezi muri panzi munova kutakwa nehurumende munoifanira kugara apa tichikuchakira ipo kuenda kana pari ipo kuenda munova kutakwa nehurumende munoisa apa munova kugara straight hapana zana achini kuona nzvimbo kuzvisa isu pachedu amayangu tinova kumbira zvinotaura hurumende kuti chindai apa sokutakwa kwaitwa nei nehaikoti.
Mapurazi maviri aya, Estelle neDoroth Moore, aive ava Francis Cloud Whitkins, avakatenga mugore ra1972, nemadhora zviuru makumi mashanu nezvisere, akazotorwa nehurumende mugore ra2000, achigoverwa vanhu vatema, muchirongwa chehurumende chekugarisa vanhu patsva. Ndakamirira Studio 7 muChegutu, ndini Arthur Chigoriwa.
Batore MDCT rinoti rinotambira nemaoko maviri kupinda kwavangosana moyo pamwe namzvare fadzai mahere mune zvematongerwo enyika vari kumapoka kwavari ikoko sezvo bumbiro remitemo yenyika richipa mukana kumunhu wese kuti aite zvaanoona zvakakodzera. Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti bato ravo reMDCT handiro chete bato rakanzi rinofanirwa kupikisa hurumende. Izvo zvinotevera kushoropodzwa kwevaviri ava nemapoka akawanda kusanganisirawo dzimwe nhengo dzebato reMDCT vari kuona sekunge vaviri ava vaifanirwa kupinda kana kubatana nebato ravo. Ngatinzwei vaGutu vachitsanangura.
Isu sebato reMDC tiri bato rinoda zvedemokrasi, rinorwira demokrasi. Kubva tichiramba mugore ra1999 kusvika pari zvino tiri kurwira democratic change kuna muZimbabwe. Saka timbozofa takagununa kana kugumbuka kuti kwaita vamwe vana veZimbabwe vasimudza ruoko rwavo kuti ini ndodawo kurana for office ya president kana kuti ndodawo kurana for office ye member of parliament kana office ye councillor. Nokuti ndo zvatinotochemera izvozvo tichiti kuwanda uya. Nokuti nyaya iripo ndeyekuti hatidi kuti tiite muchirungu yanonzi intolerance yokuti vanhu vazviitire ivavo kuti vanoda kuitawo mapresident, vanodawo kuita maMP. Isi chatinorwira kuti vana veZimbabwe vave vanokwanisa kukwikwidza murunyararo.
Vamwe vanoti mbeva zhinji hadzina mashe. Ndo zviri kuchemwa nevakawanda kuti mapato anopikisa awandisa muZimbabwe kana kuti vari kukwikwidza vawandisa muZimbabwe. Munotiwo.
Ichokwadi, ipapo ndinozwanana nevanhu vanotaura saizvozvo. Saka tose tinoziva kuti zveshuwo tikaita zvikoka zvikoka, tikaita mapati akawanda pari zvino, ndinonzwa kuti hanzi mapolitical party muZimbabwe ava kutosvikawo makumi matanhatu nemana. Saka zveshuwo uchiona kuti isu tiri nyika yetingangoti nyika doko, tine vanhu 14 million chete. Kuda pa 14 million ipapo vacharejista kuvhota kuda havapfuure 6 million. Saka kuti kuti nyika yevanhu 6 million vanonzi ndo vachavhota yoita mapato anokwanisa kuitawo makumi matanhatu nemana, hazvechowo zvinotiita chisekeso kumbioko kune dzimwe nyika. Asi zvinonetsa zvembe zvechokuti kana tati isu kune multi-party democracy, hapanawo zvatingaita SNDC kuti titi vamwe vadawo kuti vapinde mudandaro rezvematongerwo enyika toti mazviitirei. Nokuti hatidi kuti tizonzi totendekwa nechimunhu tinotendekwa kuzano kuti zano haidi vamwewo kuti vaite zvepolitics kuti vatonge nyika.
Vanga vari mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930, kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na mkoma kuda matibiri vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa reMDCT. Tinokutambira ini mfaro pano pa Studio 7 mkoma kuda.
Naita basi. Vakati mkoma blessing.
Aiwa isu tiri nani. Nasi mkoma kuda tira kuti tinge tichirangarira vechidiki veMDCT. Vakatsakatika vakawanda vacho vakaitwa kafira mberi vakafa muna chikumi 2008 apo pange poitwa sarudzo dze runoff dziadzia pane vakawanda ka vamaiziva apa mungataure kuti ndana no amuchiri kutondera
ya ndinorangarira vakomana nevasikana vakawanda vamwe vacho ndingavandisisa varangarira nemazita. Ndinorangarira Joshua Bakacheza akanga ari mushandi wemovement for democratic change ari driver. Ndinorangarira Peter Chukururama. Ndinorangarira Tondera Indira. Ndinorangarira ana Kane Nyeve nana Kauzani. Vamwe wakapondwa.
Asi muri kuti imi vanhu vakapondwa pane umbo here wakati tsvikiti wekuti rangariri bato reZANU PF?
Zvakaoma zvauri kundifunza mwana wamai. Tinozviziva kuti ZANU PF nguva iyoyo ndiyo yakanga iri kumanikidzira kuti 27 June wamugabe muoffice nemasimba kana kuti nechisimba zvisinei nezvido zvevanhu. Saka ndiwo wakanga wane slogan iyoyo. Tinoziva nzvimbo dzese dzawakafamba kunana Machonari Central, kunana Machonari East, vanhu vavo vachitaka vanhu nekuponda misine nguva. Vana Tondera Indira vakauya vakatorwa kana isiriyo iyo ZANU PF. Ndoi yanganga iri hurumende iri kutonga ingatotitaurira kuti ndiani akasvika usiku kana kuti mamba kwedza pamba patondera Indira akamutora akamuuraya. Nokuti ndivo vanenge vari vane mapurisa anofanira kudzivirira vanhu veZimbabwe vangatotiudza ndivo kuti Joshua Bakacheza akamuuraya akanomukanda kusango rekutirisi ndiani. Nokuti ndivo vakanga vachizviti hurumende panguva iyoyo.
Semaonere nyu chii chakapa kuti vechidiki vakawanda zvakadai vange vachipondwa munguva iyoyi?
Semafungiro angu ini yakanga iri nzira yekukanda kuchishidzira vana vechidiki kuti vasawane chekuita mukuedza kuzvisunungura. Vavariro yavo iri yekuda kutyityidzira nekusenda yandingati meseji pachirungu kuti if you do this unotakatika.
Tiri kuonawo kuti hapana munhu akasungwa pamhosva idzodzi. Munoona sei?
Ndo zvinongozadzikisa kuti hurumende yatinayo ihurumende yehumbimbindoga. Ihurumende isinei neupenyu hwevanhu. Vanhu vakatora Tondera Indira handingati vanozikana, asi vanhu vakatosvika zvokuti dai kuri kuti tine mapurisa ari kuda kuferefeta. Angadai akaferefeta ari kutoziva kuti nhingi nanhingi. Tingadai tine munongedzo wokuti munhu akatsakatinga maringe nezizi. Zvimwe chetezvo nana Beta Chokururama maurayirwo aakaita akanga ari kupondwa kwaita kunge pari kupondwa mombe. Naizvozvo panofanira kunge pakatosara umbowo hwekuti hazvimboda mupurisa akatrenwa tereki kuti abake kuti izvi ndo zvaitika.
Asika iro batowo reZANU PF rinomboti imi veMDCT munomboitawo zvemhirizhonga izvi?
Ngai tataura nenyaya dzevanhu vatiri kuziva vakaurayiwa Tondera Indira, Peter Chokururama, Makeini Nyevika Uzani. Where are they and what happened to them? Before takuzotaura kuti imimi munomboita kuti ngaite here nyika yekuti ava vari kuponda vanhu nokuti vari kuti ava vanombopondawo. Neupi umbowo hwavanahwo uye ndiani atinonzi isusu takauraya kana kurova?
Mataura imi kuti semaonerenyu kupondwa kwevanhu uku kwainge kwakanangana nenyaya yekuti vechidiki vasapinde munyaya dzezvematongerwo enyika. Mungati zviri kushanda here?
Handifunge kuti zvinoshanda nekuti vechidiki ndinofunga kuti vanotozviziva. Pavanenge vapinda mugwara rekuda kuzvisunungura vanenge vachiziva matambudziko atinenge tichizotarisana navo muhondo iyoyo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma kuda matibiri nekupinda muchirongwa chedu.
Vaita hako blessing. Thank you so much.
Avo vanga vari mukoma kuda matibiri vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa reMDCT. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Masvingo Diocese.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, muno nipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, yesu simba rangu, muno nipa simba.
Ninomzi Bishop Godfrey Tangonezi, ndiri Bishop we Anglican Diocese of Mafingo. Tinema diocese anikwana kuita iwo mashanu, rimere Harare, Manicaland, Matabeleland, Central Zimbabwe, na iyo ino Mafingo.
Nderipi basa guru runeitwa ne kereke enyu?
Tinoita mabasa akati wandei, donzo redu guru, ndoro kuparidza vangeri. Asimu kuparidza kwa tinoita uku. Tino tarisao magariro evanu tamingi pachida kutivanu wasimu ziruwe upenyu wavo. Sezo akaita imumuno mudayasisi remashingu. Takabatifana nevanu kwa makura puraya munjimbo zine malaria. Kichiva pama treated mosquito nets. Anoshika yaku 65,000. Uye tine zikoro jatina zo mumaruwa. Sezo akaita kushurugi rula o tine zikoro jina. Kwa chivi. Tine chikoro chimwe chete kubohera tine zvikoro zvitanhatu kuchikomba tine zvikoro zvina muzvikoro imomo tinenge tichiito zvakare supplementary feeding uye sedaisisi zvakare tinopinda munyaya dzezveutano tine kliniki yedu hombe iri padaramombe mission uye pane zveutano izvozvi tiri kuita urongwa sedaisisi Mashingo kupinda mumachechi edu mudaisisi riri rose mune nzvimbo munowanikwa machechi edu macommunities iwaya tichiedza kudzidzisa vatenderi vedu pamwe chete nemacommunities panyaya dzeHIV stigma and discrimination kuti vanhu vanoraramawo neutachiona vasave vanotarisirwa pasi kana kusemwa kana kusiyirirwa pane zvimwe zvinenge zvichiitwa nemacommunities tine zvakare yatinodaidza kutiyo skill center apo panoenda vasave chiduku vachinodzidziswa zvemaoko.
Zvamataura zvizhinji Bishop Taone zvinhu zvinoda mari. Kereke iri kukwanisa sei kurarama tichinzwa kuti vazhinji vari kungochemawo nemamiriro eupfumi hwenyika?
Tine shamwari dzedu dzatinadzo dzinobvawo mhiri kwemakungwa dzinenge dzichitibatsira.
Nhasi ishoko ripi ramungapa kuvateereri Bishop Taone zvirinobva mubhuku dzvene?
Ya, ndingangoda kuti ndive ndinogoverana nemhuri yeZimbabwe. Ndakatarisana nendima ya Amos chapter 7 kubva paverse 7 kusvika pa8. Ndichaverenga ndima iyoyi inotiwo ndakaonazve chimwe chiratidzo chakabva kuna tenzi. Muchiratidzo ichi ndakamuona akamira pachidziro chakavakwa netambo yokururamisa nayo. Akabata tambo iyi muruoko rwake akandibvunza achiti, nai Amos, uri kuoneiko? Ini ndikati, tambo yokururamisa nayo. Ipapo tenzi akati, ndiri kushandisa iyi tambo kuratidza kuti vanhu vangu vakaita sechidziro chakaungama chinoda kururamisa mitambo. Handichadzorizve mwoyo wangu maererano nekuvaranga. Ndo ndima yandaverenga Amos 7, verses 7-8. Pandima iyi yandaverenga iyi, Amos aiprofita ari pakati pevana veIsraeri. Panguva iyoyo vamwe vanhu vemuIsraeri vaizunganidzira pfuma zhinji kwazvo vachidzungirira varombo hori wanga hwakatekeshera kusanganisira kumatare kwaitongwa dzimhosva. Utungamiriri hwezvematongerwo enyika hwakange huzerewo zvakare nehori. Aibve kunamata vana veIsraeri vakange vafuratira Mwari wavo. Mwari vakadaidza Amos panguva iyi kuti atsoropodze nokutsiura zvakaipa zvakange zvichiitika mukati meIsraeri. Zvechokwadi, Amos akatsoropodza asingazivi kana kutya sezvakaita hori hwakange huripo mukati meIsraeri. Mundima iyoyi tinoona kuti Amos akaona chiratidzo kati atingati vision pachirungu. Muchiratidzo umu Amos akaona Mwari anova muvaki mukuru akabata tambo yokuriramisa kuvana veIsraeri pamusoro peutongi hwenyika hwakange husingatongi nenduramo uye pamusoro pehuori nekudzvanyirira varombo. Israeri yakange yaminama isina kutwasuka pamberi paMwari. Chidziro chinenge chavakwa chisina kutwasuka chinoputswa nomuvaki. Israeri nekusatwasuka kwayo yazvosvika pakurangwa naMwari. Nhasi uno Mwari vakabata tambo yokururamisa kuvana veZimbabwe. MuZimbabwe hori wapunya chisero. Ane zimatonge rwei nika, hazina kujeka. Ufumi uwe nika, waenda kumawere. Kudero zevani, hazichere chezu. Tambu yukuru la misa, yakabatwa na mwarimu rukuru wavo. Ilikula chija kuti Zimbabwe ya minama. Izi zinurewa kuti mwarimu chazosika pa kutiranga. Ipasa remuni, woga woga rimu Zimbabwe. Angagari murumende kana utasiri murumende. Anushanda papi ni papi kana utasinga shandi. Kuti tose tirase tsika zuhuri. Tirege kuzunga ni zirapuma. Nukuti sikiri na varumbu. Kichele chezi uja kare kudzero. Tewamwe wanga. Tikadaro. Tambu yukura misa yakaba tuana mwarimu ruko wawo. Ino bayara chiza kuti Zimbabwe. Yatuwa suka. Tuba tawana makumburero akawanda kwa kuna iwo mwari. Anewe musiki uye. Uweke.
Avanga vari Bishop Godfrey Taone zvive Anglican Church Mashingo Diocese vari parunare kumashingo ne Studio 7. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu kubva kuchikwata Christ Like Choir. Iye zvino tokupai kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Nako kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvirongwa yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Komisheni iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muhofisi yameya wechitungwiza avakambomiswa basa. Mhuri dzinodarika 150 dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothy Moore ari pedyo nechegutu. Nasi mchikamu chedu chechitendero, manzwa urukuru ya takaita na Bishop Godfrey Taoneji ve Anglican Church Mashingo Diocese. Tabatashuka kumagumo chorongwa chedu, anukuhone kaini mufaro, ndini jonga kandemiri, ndokusia mina ntungamili nkomo.